donzvo redu nderekukurudzira yatinoti community participation munyaya dzezveutano. Takaonawo zvakakodzera kuti chirwere cheCOVID-19 handiro basa rana mukoti nana chiremba chete kwete. Chirwere ichi kutoti tichikunde panotodiwa community participation yakasimba. Vanhu vanonyanyosevenza mucommunity, vanozivikana mucommunity, vanoremekedzwa mucommunity ndivavo macommunity health workers. Uye vanhu ava vakakosha kuti nekuda kwekuti vanogara mucommunity imomo, vanotaura zvekare rurimi rwemunharaunda yavanogara iyoyo. Saka izvozvo zvinobvisa dambudziko rekuti vanhu vange vachibva kune dzimwe nzvimbo ndivo voenda vachinodzidzisa vanhu vemunzvimbo dzimwe nguva vasinganyatsonzwisisa mutauro wavo, vasinganyatsonzwisisa maitiro avo maringe netsika dzavo.
Zvii zvamuri kupawo vamuri kudzidzisa ava? Tichiona kuti vamwe vari muboka reutano vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuita mabasa nekushayiwa zvikwanisiro.
Macommunity health workers aya atiri kudzidzisa, tiri kuvapa zvipfeko zvinozovabatsira kuzvidzivirira ivo pachezvavo uye kudzivirira macommunities avanezenge vachishanda navo. Tiri kuvapa zvinhu zvakaita semaface mask, tovapawo zvekare masanitizers, tovapawo zvekare atiri kuti mahygiene kits ayo anezenge achisanganisa zvinhu zvakaita sesipo, mabhakets emvura, kuitira kuti nyaya dzeutsanana dzinge dziri pamusoro-soro uye tichiedza nepatinokwanisa kuti ivo vange vachizvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19.
Mune mamwewo masangano amuri kushanda nawo here mubasa iri?
Takabatana nerimwe sangano rinonzi World Bicycle Relief, iro rakatipa chipo chemabhasikoro akawanda zvikuru. Awo mabhasikoro atiri kupa kumavillage health workers kunyanya-nyanya vekumaruwa, nekuda kwekuti mumadhorobha sezvo musisina atinoti macycle tricks aya, takaona kuti tingatozoita njodzi tikapa mabhasikoro kune vekumadhorobha. Saka mabhasikoro tirikungonyanyopa vaya vekumaruwa, sezvo vamwe vavo vakanga vakawana dzidziso asi havana kumbobvira vapiwa mabhasikoro. Saka vamwe vacho vaitofamba nzendo dzakareba zvikuru kuitira kuti vakwanise kunge vachikavha nharaunda inenge yakakomberedzwa nevhileji ravo.